vachitaura nevatore venhau muHarare muzina fundo mwe vati nyika itaenderera mberi nekushandisa dhora rayo pamwe nerekuAmerica uye vatiwo vachabvisa mari yemichero pamafuta ekufambisa dzimotokari. Vanguve vati hurumende yave kuzviisa mumutemo kuti dhora remunyika nerekuAmerica acharamba achishandiswa kwemakore mashanu anotevera.
Vanhu vazhinji vanga vomhanyira tingangoti kumabhanga vachinotora zvikwereti nemari yekunze vachitemba kuti mutemo unozoti iwo vanokwanisa kuzvibhadhara nemari yemuno. Saka hurumende yati pachauya mutemo unosimbisa kuti vanenge vakwereta dhora rekuAmerica vadzose riri dhora rekuAmerica, kwete kubhadhara nemari yemuno sezvakamboitika kumashure.
Hurumende inotiwo haisi kuzodzika mitengo yezvinhu asi vabhoroma vanoti iri kuhwanda nemunwe.
Hurumende yati haisi kuzounza mapurise control, izvo zvinova zvinofadza nekuti mapurise control anoita kuti zvinhu zvisawanika tingangoti muzvitoro zvakasiyana siyana zvoenge zvava kungowanika panze, zvinova zvinozoomera veruzhinji. Asi zvichakadero hurumende iri kuroimbwa yakaviga mupinyu sekuti kana iyo ichitaura kuti exchange rate yeinterbank kureva kuti mari yekunze inoshandiswa pa nemabhanga inonzi interbank ndiyo inofanira kunge ichishandiswa pakuisa mapurize yezvinhu, price control pachayo, sekuti havasi vese vemabhizimusi vanotenga mari yavo yekunze kubva kumabhanga.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vatiwo
chekutanga chakakosha kuti tijekese ndechekuti in terms of substantive policy changes hapana zvanyanya kushanduka kunze kwongoti minista wangotraya unza confidence yekuti senyika ticharamba tichishandisa multi-currency regime at least for the period NDS. Of course zvakakosha izvozvo kuunza a bit of certainty nekuti nyaya yemacurrency reform inyaya inounza a lot of uncertainty especially in terms of risk yekuti panogona kuwane shanduko. Saka of course I'm not andizi yangu kuti zvino zvichanyaubatsira zvakadii kuunza stability in terms of exchange rate movement, but certainty ine iyoyo inokoshawo zvayo in terms of enhancing a bit of confidence panyaya yema
vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti kushandisa mari yekuAmerica munongedzo wekuti hurumende iri kutenda kuti vanhu havana chivimbo nedhora remunyika, asi vayambira kuti mitengo haisi kuzodzika.
Pamukana kumabhizinesi kuti vashandise mari yavari kuda pakati pemaus dollar nemazimbabwen dollar, kubvuma hurumende kuti havana zvavari kukwanisa kuita iko zvino kuti vanhu vave nevimbo nemazimbabwen dollars. Ndofunga muri kuona kuti zimbabwen dollar riri kuita richiderera muuremu, richishayiwa uremu zuva nezuva.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Chokonya vanoti zvichatora nguva kuona kushanda kwematanho aya.
Zvavaita havo kuna gavhena ichokwadi uko vasunga kuti hauchagoni kuinda kunokwereta mari. Ndinoona fanika zvingagona kufutizve zvingagona kukanganisa mabhizimisi, nokuti kana usingagoni kukwereta mari munyika zvinoreva kuti kana ungagonokwereta mari yekuise mubhizinisi, zvinoreva kuti bhizinisi rako richatambudzika kuramba richiinda mberi. Saka indoona fanika zvichagona kuti mabhizinisi mazhinji avharike.
Vamwe vaturawo mamwe matanho avati akanangana nekurerutsira vashandi vehurumende. Vamwe vashandi vakatanga kuramwa mabasa svondo rapera. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakavafira zvou vanoti zvataurwa navamwe hazvibatsire mushandi zvakanyanya.
isu tinofunga kuti hazvibatsiri kunge tichitaura pamusoro peRTGS. Tinoda chisungo chinongori clear kuti ngati dollarizei.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende munyika reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iro raimbove Apex Council vaDavid Dzatsunga vanoti kana mari dziri mbiri idzi dzikashandiswa pamutemo vashandi vehurumende vanofanirwa kutambiriswa mari mbiri dzose.
Kana dzakushanda vakuita mutemo wekuti mari idzi dzishande dziri mbiri, zvaakureva kuti mari dzatinoforawo dzinoforwa dziri mbiri. Ndo maonero atinozviita kuti tozoona kuti ratio yacho inenge yakaita sei, 6-4 here kana kuti 4-6 whatever.
Hurumende iri kuita chipatapata chekuedza kugadzirisa upfumi mushure mekunge dhora remunyika raramba richishaya simba, zvakapawo kuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation ikwire zvakanyanya zvekuda kusvika pamazana maviri kubva muzana kana kuti 200%. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.